manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sanga na zvakare manero anasi uri musi wechipiri chikungu 6/2021 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokakwanise kusupplya maoxygen tanks kuitira kuti zvivanhu vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19. Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugaro redisentry iro rinobata huori hunonzi huri kuitwa navakuda tagwirei chipangamazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kweupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kwovhiringwa nedenda reCOVID-19. Indiwe mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19 munzvimbo dzakawanda munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti dambudziko rekushayikwa kwemweya unobatsira vanhu vanenge varwarisa riri kuitika mumatunhu akawanda. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nevarwere veCOVID-19 vari muzvipatara pamwe nevakachengeterwa mumaisolation center. Gurukota rezvematunhu muMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka vakazivisa mukuru anomirira dunhu muCOVID-19 National Task Force uye vari gurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambi pamusangano wavakaita nemugovera kuti nzvimbo dzinochengeterwa vanhu vanenge varwarisa nechirwere cheCOVID-19 hadzichisina oxygen.
And one of the challenges, Honorable Minister, is the lack of oxygen supply at some isolation facilities. That is a big one. We need that to be dealt with, Honorable Minister, with urgency, please. We need more PPE.
Rimwe dambudziko hombe ratinoona nderekushayikwa kweoxygen munzvimbo dzinochengeterwa vanenge varwarisa.
Amai Muliswa Chikoka vakati vakaudza bazi rezveutano mamiriro akashata aita dambudziko iri.
Mese muzvipatara muri kushayikwa kana kuti maoxygen. Tiri kutotaura neMinistry yeHealth kuti zvokakwanise kusupplya maoxygen tanks kuitira kuti zvivanhu vakwanise vabatsirike panyaya dzekufema avo vanenge vachida rubatsiro nemaringe nenyaya dzekufema.
Mukuru wezveutano mudunhu reHurungwe kuMashonaland West vaShepherd Marwei vakatiwo ichokwadi kuti dambudziko remedical oxygen ranetsa munzvimbo yavo.
We use 4 cylinders every after 2 days, so oxygen has been a very big challenge.
Isu tinoshandisa masilinda mana eoxygen pamazuva maviri nekudaro kuwana oxygen nguva dzose idambudziko guru.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland and Central uye vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vanoti dambudziko iri richiri mudunhu ravo kunyange havo rava nani. Mudunhu reMidlands mukuru wezveutano mudunhu iri vaReginald Mene vanoti kunyange zvava nani dambudziko iri rinogara richinetsa mudunhu ravo.
For me, there is an additional supply of oxygen.
Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reManicaland vaSamson Nyoni vanoti dunhu ravo harina dambudziko iri.
MaNicaland hatina bai. MaNicaland hatina bai izvozvo.
Mukuru anoona nezvechirwere cheCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vati titaure nemutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri avo vanoti vanga vasati vataura nematunhu ose kuti vazive kuti ndeapi mamwe matunhu ane dambudziko iri. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu 33 vakafa nechirwere checovid-19 nezero, izvo zvasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nemumwe chete 1911, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru 56,600 zvine gumi nevana 56,014, zvichitevera kubatwa kwevanhu chiuru chine mazana mashanu nemakumi mana 1,540 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhombo yekutanga yecovid-19 vave zviuru mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi nevashanu 795,715, uye vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nechimwe chete ane mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe chete 571,721. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu 66 kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa muBulawayo, reBulawayo Vendors and Traders Association, rinoti rinotambira nemufaro chirongwa chehurumende chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvanhu vanorarama nekutengesa, icho chaparurwa nhasi muguta iri. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano iri uye vachiraramawo nekutengesa, muzvare Debra Mukasa, vanoti vanofara chose nekuti hurumende yakanzwa chikumbiro chavo chekuti vanorarama nekutengesa vange vachiwaniswa nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti vakwanise kuvhura misika. Chirongwa ichi chaparurwa munzvimbo nhatu dzinoti City Hall, Renkini neSokusile, uye hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru gumi nezvishanu nhomba mukati memazuva gumi senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muzvare Mukasa vanoti vanotarisira kuti vamwe vasiri kutengesera mumisika yekanzuru vachabayiwawo nhomba iyi, sezvo nhasi kwanga kuchinzi vanhu vatange vaburitsa makadhi avo epavanoshandira kuti vakwanise kubayiwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Sekutanga tiroda kuti tirovere government maoko kuti vanzwa chichemo chedu chekuti tiri kukumbira kuti mavendors sevanhu vanoshanda as ma frontline workers vapiwe mukana wokuti vabayiwe. Saka government yanzwisisa kuchema kwedu ikabva yaisa nzvimbo dzekubayirwa sekuchema kwedu. Remember last week taichikochema kune hurumende kuti dai yaswededza mapoints okuti zvovanhu vabayiwe, especially mainformal sector. Saka tinotenda zvikuru chirongwa chacho chatangisa nhasi huseni, although mamwe mapoints vambotinonokei ndofunga vangu vachitogadzira maybe vangu vachitouya munzira kuti vavhure. Saka haiwa chatanga one high note neturnout yacho yemavendors mainformal sector ava manya chaizvo vakaenda kusitoro kuti vanobata malaini.
Matambudziko api amasanganawo nawo?
Tazoita dambudziko diki haro rokutizopa mainformal sector apa. Varipo vamwe vasiri kushandira mumabase asset council, vamwe vari kushanda vachishandira mumabuildings okuti vanorenta nzvimbo then vozoshare one license. Taita dambudziko ipapo nokuti vamborambirwa kubayiwa zvichinzizvo kuri kudiwa malicense evanhu vanoshanda kumabase. Saka ndikati ipapo ndipo pataita dambudziko nokuti vambodzosera vamwe kumba kuti ngavanotsvaga malicense. Saka director wedu Michael Dewen dovazo enda kuma offices Bulawayo City Council wagara pasi vakataurirana nyaya iyoyo kuti how best can we help these vendors kuti vabaiwe saka chinhu chiri kutotaura ne City Council but I think sezvo tapiwa 10 days by the 10 days izvozvo maybe tinenge tabuda ne something kuitira kuti ivava navo vanoshandira kuma buildings vawane mukana iyoyo kubaiwe.
Tiri kunzwa kuti hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu 15,000. Imi muri kugutsikana here nehuwandi hwekutiona kuti vanorarama nekutengesa vakawandisa?
For a start, kana government yatipa izvozvo hatirambi tinozvigamuchira nokuti izvo for a start wangatanga ipapo then kana wakuzoita second phase yevanhu ivavo vanozvishandira vangakwanisa navo kuti wawane mukana. 15,000 is a small number for now. Considering the 70% yedu yatiri for informal sector. Tikumbokurudzira chete kuti zvo government irambe ichitotifungawo ikamboisa vamwe nokuti rimwe dambudziko ratinaro varipo vari kutoshanda vachimhanya vasati vambopiwa malicense saka nderimwe dambudziko ratiri kuona kuti sezvo City Council yange ichida malicenses zvingatipe kurwadza kuti vamwe vachasara.
Mutevedzeri wemunyori anoona nezvezvirongwa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association vachiraramawo nekutengesa muzvare Debra Mukasa vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Kambani nemigodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House nhasi yazivisa kuti hainei namuzvina bhizimusi vakuda kwasheta gwirei avo vanonzi nesangano reThe Century vanoshanda nekambani iyi mabasa avo asina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko ayo nhasi kuvimba yati vatagwirei havana zvekuita nekambani iyi sezvo kambani yakatenga zvikamu zvese zvavatagwirei kubva mukambani yavo yeSotic International. Sotic International ndeimwe yemakambani avatagwirei anonzi neThe Century aishandiswa navatagwirei kuwana basa kuhurumende pamwe nekubata pauro makurukota ehurumende nemakambani ehurumende kana kuti state capture. Kuvimba yati hainei navatagwirei ichiti varidzi vekambani iyi vanosanganisira Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe, Public Service Pension Management Fund, Deposit Protection Board, Insurance and Pension Fund, Farmers Deed Trust Settlement Private Limited, hurumende nemamwe makambani. Vaive gurukota rezvemari panguva yehurumende yemubatanidzwa zvakare vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato guru rinopikisa vatendai biti vaudza Studio 7 kuti nyaya yeThe Century inoda kuongororwa zvakadzama.
Tagara tichitaura mukare kare kuti Reserve Bank iri pakati pehumwe panyaya dzeforeign exchange, panyaya dzepetro and so forth. Hazvizvinyowanipa saka zvinoda kuitwa chende zvekuti let's have ma strong independent institutions, let's have matara anosenza, let's have maZimbabwe anti-corruption commission anosenza iko zvino nyaya yatagwire takaitaura kudhara asi hatatambodaidzwa kumahofisi Zimbabwe anti-corruption commission, hatatambodaidzwa kunational prosecuting
vabiti vati vanhu havafaniri kumirira mapato anopikisa kuti atore matano pamusoro peuori huri kuitwa nehurumende vachiti yasvika nguva yekuti munhu wese asimuke.
Pane munhu wese ari kupirwa mari isu maZimbabwe ndiri kuitei neumori huri kuitwa nehurumende chaimatono munangagwa vana kuda tagwei vari kuba zvese ari mumabhazi, ari mugoridhe, ari muforeign currency, ari musiwel, ari mumahospitari, ari mucommand, ari musatelizer, ari kuba pese. Tiri kuitesa vanhu veZimbabwe. Why are we not angry? Ndopane mubvunzo ipapo.
Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati vatagwirei vanoita madiro ajojina nekuti nyika yakaita sarudzo dzisina kujeka. Vati hapana munhu anofanira kuita zvaanoda kana nyika ine vatungamiriri vakasarudzwa neveruzhinji.
Iko zvino izvi purezidendi unenge aripo ariri mukuru weZANU PF unoti kana auda kunoryiwa kusarudzo woshandisa midziyo yenyika yakafanana namauto, yakafanana namapurisa, yakafanana namaCIO nokutora mari dzenyika achizvidzivirira iyi nokuita vanhu vanoita zvamabhizinesi vakaita sanatagwirei vanenge akavadzivirira iye asi achizotora mari nokuseri.
Mukuru weCommercial Farmers Union of Zimbabwe vaAndrew Pasco avo vanonzi sangano ravo rine chikamu mukuvimba Mining House vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvevatagwirei kana kambani yekuvimba vachiti vakangodezwawo kuti vapinde mukambani iyi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kuna vatagwirei sezvo vasiri kubatika panhare mbozha yavo.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana masere kana kuti 800,000 vakasiya misha yavo mudunhu reCabo Delgado muMozambique zvichitevera kurwiswa kubva gore rapera. Sangano iri riri kuyambira kuti mararamiro evanhu ari kudzikira zvakanyanya. Nepfenyuro yekuBritain yeSky News inoti apo chikwata cheTaliban chasimba mumwedzi mishoma yadarika muAfghanistan uye America yatanga kuburitsa mauto ayo kubva munyika iyi, madzimai emuAfghanistan vazivisa nezvekushushikana kwavo panyaya yekuchengetedzeka kwavo mune ramangwana. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kukwira kweupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kuchavhiringwa zvakanyanya nedenda reCOVID-19. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanti zvinonetsa kusimudzira upfumi panguva ino.
Iro sangano reInternational Monetary Fund rakataurawo zvakare rakati mafambiro ezveupfumi gore rino kwaachakanganiswa nemauncertainties aripo pamusoro pedenda reCOVID-19 yatingati evolution yeCOVID-19. Zvamunoziva tatomu yatingati third wave. Uyewo hurumende yakadzika ma-restrictions onga asi akanyanya level 5 epamusoro-soro nekuti pabhizinesi achiri kubvumidzwa kunga achishanda but achipedza na-3 dzemasikati. Saka izvozvo zvinoafekta production, zvinoafekta ma-incomes, zvinoafekta mafambiro ezveupfumi. But tine tarisiro yekuti hurumende yakatenga ma-vaccine zvinogona kuzobatsirawo kuti dzimweni dzenguva tisapinde mumamwe mawave kana ma-4th wave. Saka izvozvo zvakasaitika, zvinoita kuti upfumi hwedu hufambe zvakanaka mugore rino. Confidence yebusiness iri pamusoro. Of course tichine matambudziko akawandisisa.
Tabvunza Dr. Chitambara kuti sei vachidaro.
Nyaya yeextreme poverty, nyaya yesocial protection isina kumira zvakanaka nezvimwe zvakadaro, even my investment edu akadzikira zvakanyanya. Saka tine matambudziko akawanda atinofanira kunge tichidila nawo, nyaya dzekustrengthena ma-institutions edu, kudila nenyaya dzecorruption, zvese izvo zvinofanira kunge zvichigadziriswa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vatsinirawo maonero aya.
Nyaya dzelockdown tinonzwisisa kuti dzakaitirwei. Chikonzero chadzakaitirwa ndechekudzivirira chirwere kuti chisapararire zvakanyanya. Asi zvatiri kuona ndezvekuti productivity inodzikira nokuti vanhu vashoma vanenge vari kumabasa, kunyanya kune makambani anonzi non-essential service kunofanirwa kunge kuine 50% yevashandi. Capacity utilization inodzika. Zvimwe zvinoita kuti makambani abudirire maprogramu avo, mabudgets avo nemaplans avo, zvese zvinobva zvaenda mudondo.
Dr. Murefu vatiwo
ikonomi yenyika inodrivewa nekushanda zvakanaka kwemakambani. Saka kana makambani asingashandi zvakanaka nekwekuda kwekuti akavhara, zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka. Kana iyo mitero inotorwa negovernment inodzikira nekuti vanhu vanenge vasiri kuprodusa zvakakwana, vashandi vamwe vanenge vasina mabasa.
Munyori mukuru urimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati vashandi vari parumana nzombe.
Tingati nyaya dzelockdown dziri kukanganisa kunyanya vaya vanotaurirwa kuti kampani ichaita decongest the workplace. vakawanda vari kutaurirwa kuti pamunenge musipo pabasa masvondo mairi iyayo munotora mazuva enyu elive. Vakawanda vakagara vakatora vakamanikidzwa kutora mazuva elive panguva yafura yelockdown. Zvinoreva kuti vakawanda vanenge vakutopinda pama unpaid leave days.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo
kuvharwa kukunokanganisa vemaindustry vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana siyana sekuti kuunza zvinhu munyika kunenge kwava kunetsa. Vatengi vanoitawo vashoma uye nguva dzekutenga dzinoita shoma nekuda kwemacafe hours anobvana 9 na8 dzemakuseni kusvikana 3:30 dzemasikati. Vanotengawo zvinhu kunze kwenyika vachitengesa muno vanozivikanwa sekuti cross border traders mukati meuwandu hwavo vave panguva yakaoma nenyaya yekusafamba kwemabhazi. Izvo zvinoreva kuti mitengo yezvishoma zvinenge zviri muzvitoro izvozvo mitengo yacho inokwira.
Chirwere cheCOVID-19 chakatanga kupararira zvakanyanya pasi rose gore rapera chichiuraya vanhu uye kuparadza upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti vari kushushikana zvikuru nekufa kwakaita vanhu mutsaona yakaitika nezuro mudunhu remasvingo. Panguva iyo vanhu vari kurambidzwa kufamba manheru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhanda mabwe kwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai chenai mwoyo maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yeGrandvia iyi ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzodzo musvika svika ilode. And I think vanhu ava vaaedza ndedze mapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna industry traveling. Saka haukamu kuti Grandvia yanga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya. Mapurisa ndo ari kutokonzeresa nokuti dai vaigona havo kuti masoja ashande oga. I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwawo naamai Netsai Mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock. Izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika njodzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashika ka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika pane zviro kakawanda zvinoitika. Vanhu vakafamba vari vashoma motikari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda parod vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperese. Mapurisa haasi kugona basa, ndonyaya iripo. Mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasvingo zvichavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika vozotora matanho akasimba.
Nyaya yaroto yatotoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozviona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwayo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Clatwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mutemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanenge vari murodhi muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzekuda kuzviriwana zviwanikwa kuti vawana choko muhomwe nezvakasiyana siyana nokuti zvinokatyika mazviri panyaya yakadai. Mota iyo yakatofuura nepamaroadblock, maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizonyanya kukurudzira zvakadaro nokuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudisturba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivavo havana hanya nezvese izvozvo, vane hanya nekupuwa mari yechoko muhomwe, vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wishi iyo ine Grandvia zvoita sechiminibus kuita vanhu 23 pofa vanhu 20 out of 23 zvakatodarika vanhu vakashayika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakatapura ini chikuru hakuzi kufema chikuru kufunga kana ava vafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba havazi ma public service vehicles yes nokuti pakanzi intercity travel dzora kubva mumasvingo kuenda zvichavana hazvitendegwi nguva ino kusvika masondo maviri apfuura vanhu vachizama kudzivirira utachiona hwecoronavhairus zvino ava vakaita misikahwa.
Zimbabwe iri pasi pemitemo yelockdown inoramidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Perseverance jabangwe vechidiki vanoita mabasa emaoko vachigara mukwekwe uko kwakapararira zvakanyanya chirwere cheCOVID-19 vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kunyanya vanoita mabasa emaoko kuti varemekedze mitemo yekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19 kuitira kuti vanhu vavane mikana yekudzokera kumabasa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navajavangwe nezvenyaya iyi.
Dambudziko angu randingangotaura, vazhinji vedu tinorarama nenzira dzokutengesa. Kune anenge achida kuti atengesewo kubva mangwanani kusvika zuva ravira. Nekuda kwekuti level 4 yelockdown inotiwo mabhizinesi ese anofanira kuvhara nenguva dza3, zvinhu zvinodzosera bhizinesi iri kutengesa mumashure. Ende pamwe pacho pavanotengesera pacho nekuda kwokuti mutaunhi hamuunyanyi kutendegwa, vanenge vachitengesera panzvimbo dzinenge dzisingatendegwi, vanozopedzisira voita kudzinganisana nemauto uyezve nemapurisa.
Vagari vemukwekwe vaveri kuremekedza here mitemo yakagadzwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization yakanangana nekudzivirira kuchekeshera kwechirwere ichi?
Vanhu vanoratidza kuti vakuzvichengetedza, kugara vachipfeka mamaski, kugara vachisanitiza.
Vhiki rapfuura takanzwa Honorable Kazembe Kazembe vachiti mapurisa pamwe nemauto achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo iyi iri kuremekedza munyika. Mukufamba-famba mudhorobha, matima sangana nemapurisa here vachikurudzira vanhu kuti varemekedze mitemo yelockdown?
Hongu tinomaona tikapinda mudhorobha, unoona mapurisa dzimwe nenguva vanototora vaya vanenge vasina kupfeka mamaski zvakanaka vomboendeswa kukamba. Asi panoda kuti vanyatsokuita basa ravo pasina kutora choko muhomwe. Kune vamwe vekuti anoziva kuti ndabatwa ndisina kupfeka mask, anoziva kuti ndongoburitsa kamari kakati. Mapurisa akazama kuti vasatambira choko muhomwe, asi kuti vadzidzise vanhu nzira dzakanaka dzekuzvichengetedza nadzo kudenda reCOVID-19. Nekuti munhu anogona kutora choko muhomwe, asi uya haana chaadzidzaka anogona kubatwa nechirwere zvikazotinetsa.
Avo vanga vari vaPerseverance Javangwe, mugari wemukwekwe, vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira zvakanyanya koita chirwere cheCOVID-19. Tichatarisa zvekare kuti zvirongwa zvehurumende zvekudzivirira kutekeshera kwechirwere ichi zviri kukanganisa zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muineni Mike Hove na8pm. Maniruano.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko remweya wekubatsira kufema kwevarwere veCOVID-19. Veruzhinji vokurudzira hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro reThe Century, iro rinobata uori hunonzi huri kuitwa navakuda Tagwirei, Chipangamazano uye vari hama yemutungamiri wenyika. Kukwira kwehupfumi kwanga kwakatarisirwa gore rino kwovhiringwa nedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.